Mwari haasi mutsauri wevanhu. Mwari haasi mutsauri wevanhu. Nhasi ndinoda kusimudzira chidzidzo chedu mutsamba yaJohani yekutanga. Muchitsauko chekutanga ichochi, muchidzidzo chakapfuura, takaona mavambo eushumiri wemunyori Johani. Ndinotenda tine zvizhinji zvatakabatsirwa nazvo apo Johani aitipawo mavambo matatu mubhaibheri. Ndinotenda kuti unoyeuka apo ndaitaura pamusoro pekuyanana naMwari. Ndakataura ndichitini? Kuyanana naMwari ndiko kuva neukama hwakadzika-dzika chaizvo naMwari, uye munhu achiva pedyo chaizvo naMwari. Muteereri, kana tichitaura pamusoro pevhangeri, tiri kutaura pamusoro pekuyanana naMwari. Kana tichiti isusu vhangeri inhau yakanaka, tinenge tichitaura kuti rakanakireiko vhangeri? Vhangeri rakanaka nekuti vhangeri rinounza kuyanana naMwari. Pasina kuyanana naMwari hapana kunaka kwevhangeri. Pasina kuyanana naMwari hapana chinonzi vhangeri. Kana tichitaura pamusoro pevhangeri, tiri kutaura pamusoro pebasa rakaitwa naJesu Kristu rekuti munhu ayanane naMwari. Muteereri, hapana chimwe chinhu chandinoziva panyika pano chakanaka chinokosha senhau yekuunzwa kwekuyanana pakati pemunhu naMwari. Kuyanana naMwari ndo basa rakauya kuzozadzikiswa naMambo Jesu Kristu, nechikonzero chekuti ndodambudziko guru-guru rakanga riri panyika. Munoziva kuti vanhu vazhinji zvakaita muno muZimbabwe vanofungidzira kuti dambudziko guru-guru nderekuti iro mari yedu iri kushaya huremu. Harisiro dambudziko guru-guru iroro. Vamwe vanofungidzira kuti dambudziko guru-guru nderekuti chakati nechakati chiri kushayikwa. Harisiro dambudziko guru-guru iroro. Vamwe vanofungidzira kuti dambudziko guru-guru nderekureruka kuri kuita upfumi hwedu. Zvese izvozvo kwandiri inini zvinongova zviratidzo zvedambudziko rakakurisisa riri panyika pano. Saka ukanditi iwe wechidimuro, dambudziko rakakurisisa panyika pano nderei? Rinowanikwa kuAmerica, rinowanikwa kuBritain, rinowanikwa kuGerman, rinowanikwa kuHolland, rinowanikwa kuIsrael, rinowanikwa kuEgypta, rinowanikwa kuSouth Africa, rinowanikwa kuMauritius, rinowanikwa kuBurkina Faso, rinowanikwa kuMexico, rinowanikwa kuCuba, rinowanikwa kuHungary, rinowanikwa kuCanada, rinowanikwa kuFrance, rinowanikwa kuGreece, rinowanikwa kuPortugal. Dambudziko iroro idambudziko rokuparadzana kwaMwari nezvisikwa zvake. Ndinoziva kuti kuna ana mazvikokota mune zveupfumi vaakutoti chidimura anopenga. Akutaura chiko? Angataura iye kuti dambudziko guru-guru nderekuparadzana kwaMwari nezvisikwa zvake. Zvinei izvozvo noupfumi? Zvinei izvozvo nokusimba kwemari munyika dzakasiyana-siyana? Zvinei izvozvo nenhamo dziri kuunzwa nezvirwere zvakafanana neshuramatongo nezvimwe zvakadaro-daro? Ini ndiri kuti zvine zvese nezvekuita nezvinhu izvozvo, nenyaya yokuparadzana kweukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Chinhu chese chakaipa chiri kuitika panyika pano, unogona iwewe kuchitarisa ugochironda uchiwana mudzi wacho uri pakuparadzana kweukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Ndinogarotaura kuti kunyange humutu chaihwo chaihwo kana kuti mosquito unokonzera chirwere chemalaria nokuda kwokuparadzana kweukama pakati paMwari neumutu kana kuti nemosquito. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti ini kare-kare zviya pamavambo ezvinhu zvose, zvine zvese zvakanga zviri pamwe chete zvakabatana. Zvinhu zvese zvakanga zviri panzvimbo yazvo. Kwakanga kusina zvirwere, kwakanga kusina matambudziko, kwakanga kusina rufu, kwakanga kusina kuchema, kwakanga kusina kunetseka. Kwakanga kusina zvirwere zvakaita sana BP. Kwakanga kusina shura matongo. Kwakanga kusina Ebola. Kwakanga kusina zvirwere zveinfluenza zvakasiyana siyana. Zvinhu zvese zvakanga zviri panzvimbo yazvo. Kusvikira chimwe chiitiko chaitika panyika pano. Chiitiko ichi chakaitika mushure mekunge Mwari vasika chisikwa chinonzi munhu. Mwari vasika Adam naEva rimwe ramazuva vakaedzwa nenyoka. Vaiedzwa nenyoka. Zvinonzi izvo Eva akanzi idya muchero uyo nenyoka. Muchero waakanga arayirwa naMwari wepakati pomunda wanga wanzi naMwari haufanirwe kudyiwa. Hanzi akautarisa mumaziso ake akaona wakanaka. Akatorawo mumwe akanopa murume wake, vakatadza pamwe chete. Mushure mekunge vatadza, pakava nokupararana kweukama pakati paMwari nevanhu vake. Kwete izvozvo zvoga, asi pakati paMwari nezvisikwa zvake. Ndopakava nokupinda kwechivi panyika pano. Ndokushanyira chivi kwachakaita nyika ino. Pasi rino rose rakabva rava pasi poutongi pasi pesimba rechinhu chinonzi chivi. Chivi pachakapinda zvino panyika pano, dambudziko rakavapo rakava rekuti zvakanga zvino zvisingachagoneki kuti nyika ino ingogara iri muzvakanaka chete. Chivi ndoo chakatanga zvino kuchiunza rufu. Ndosaka paunoverenga muna Genesis chitsauko 5 unoita kunge washanya kumakuva. Ngana akararama makore akati akafa. Ngana akararama makore akati akafema kokupedzisira. Ngana akararama makore akati akabatana namadzibaba ake. Nekuda kwekuti chivi chakanga chapinda panyika. Umhondi chaihwo chaihwo Genesis chitsauko 4 wakaitwa naKaini achiuraya mununʼuna Abheri. Iwe Kaini wakauraya mununʼuna Abheri, Mwari wakutsamwira. Chivi ichocho chakabva pakutadza kwakanga kwaitika. Dai Adam naEva vasina kutadza, Kaini angadai asina kuuraya Abheri. Nekuti mweya wokuuraya mweya woumhondi ungadai wanga usina kupinda mavari. Saka chinhu chese chauri kuona chakaipa chinoitika. Rimwe zuva ndakanga ndiri kuchikoro tichidzidza nyaya dzezvoupfumi. Ndakataurirwa nomurayiridzi wangu zvikanzi, chinhu chese chakanaka chinogadzirwa nana mazvikokota vesainzi, chese chavanounza panyika pano, chinoumba zvimwe zvinhu gumi zvakaipa. Nemhaka yei zvinhu zvichidaro? Magadzira tsvigiri kuti vanhu vatapirirwe. Tsvigiri yainounza zvirwere, inounza matambudziko akasiyana siyana, inounza kudyisa nezvimwe zvakadaro nokuodza mazino zvakawanda kana zvandingagone kutaura. Zvichibva pachinhu chinonzi tsvigiri, chakanaka chaizvo chinonaka. Saka vaitauraivo kuti pachinhu chese chakanaka chamunoisa, chinounza zvimwe zvinhu zvakaipa. Pamunenge muchiti tagadzira mishina mikuru yekukohwa minda, muri kuunza kushayikirwa nemabasa kwevanhu vaiita basa rekukohwa minda vachishandisa maoko avo. Saka panyika pano nokuda kwechivi hapachisina chinhu chaizvo chaizvo chakanaka chinongoya chichingonakira vanhu zvichingogara zvakanaka bedzi. Kunyange pamunounza ndege chaizvo chaizvo muchiti kufamba kwareruka, motokari dzakanaka dzinoita kunge dzichataura muchiti kufamba kwareruka, asi dzinounza tsaona mumigwagwa vanhu vopedzisira vaakuchema. Zvese izvozvo zvakabva pai? Zvakabva pakuparadzana kweukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Zvakabva pakukwachuka kweukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Zvakabva pakugurika kweukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Zvakabva pakudambuka kweukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Zvakabva pakutyoka kweukama pakati pamwari nevanhu vake vaakasika. Saka mhinduro chi? Mhinduro chinhu chinonzi kudzosera kuyanana pakati pamwari nevanhu vake pakutanga, tozoti pakati pamwari nezvisikwa zvake. Ndosaka mupostori Pauro muna vaRoma chitsauko 8 kumavhesi 19 uko achitaura nyaya yekuti kunyangwe zvisikwa zviri kugomera, zvichigomera pasi pesimba reuyo akazviisa pasi pokuodzwa, zvichimirira nokutarisira kuratidzwa kwevanakomana vaMwari. Ndosaka muchirongwa chakapfuura ndaitaura ini kana ucheuka pamusoro pekuyanana naMwari. Ndakataura muteereri ndichiti kuyanana naMwari ndiko kuva neukama hwakadzika dzika chaizvo naMwari, uye munhu achiva pedyo chaizvo naMwari. Munhu anoyanana naMwari anogonawo kutaura naMwari sezvaiita Adamu naEvha, zvikuru sei vasati vatadzira Mwari. Adamu naEvha pakutanga vaiyanana chaizvo naMwari wokudenga. Zvinonzi manheru kotonhorera. Mwari vaisishanyira Adamu naEvha mubindu reEdheni vachitaurirana navo. Chinhu icho chichaigoneka nokuda kwokuti pakati pavo pakange paino kuyanana naMwari. Asi vakazoti vatadza, zvino pakazenge pasisina kuonana kana kutaurirana nokuda kwekuti pakange paane chidziviso chinonzi chivi. Wakamboona here kufadza kwazvinoita mumhuri kana pane ukama pakati pababa nevana vavo? Ufunge mumba imomo munenge muzere nemufaro mukuru kwazvo, vana vachitaurirana nababa vavo, baba vachitaurawo nevana vavo. Indakaona kuti mumhuri kana muine kutaurirana kwakadaro munova nomufaro mukuru chaizvo. Kuyanana chinhu chikuru chaizvo chinodiwa chero nemumhuri dzedu, uye muchechi semhuri yaMwari, uye pakati pevanhu vaMwari sababa vavo. Ndakati ini Johani anoda kuti vana vaduku tiyanane naMwari. Nhasi ndinoda kusimudzira chidzidzo chedu ndichibva pandima yechitatu mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechitatu. Chidzidzo chanhasi tinochitanga nemusoro weshoko uri pamusoro pokuyanana naMwari. Ndiri kutarisa ini kuti tingayanane sei naMwari, tingayanane sei naMwari. Pamurufunga kuti hazvigonekika kuti tiyanane naMwari. Kana uchirangarira chirongwa chino, ndachitumidza ini kuti Mwari haasi mutsauri wevanhu. Mwari haasi mutsauri wevanhu. Saka iwe muteereri, paugere ipapo unogona kuyanana naMwari. Zvino Johani anoda kuti taurira chimwe chinhu chinoshamisa muupenyu hwekunamata. Chinhu chaanoda kuti budisira pachena ndicho chekuti tinogona chaizvo kuyanana naMwari. Ndinosinzwa vanhu vazhinji kuchechi kwangu vachiti ndanga ndaenda kuchechi yokwaNhingi tanga tiine fellowship ikoko pachirungu. Mumwe achiti tanga taenda kumba kwamai Nhingi vaya tanga tiine fellowship yamadzimai. Ufunge chinhu ichi tinogona chaizvo kuchiitawo naMwari muupenyu. Panogona kuva nefellowship. Kana ndichiti fellowship, ndinoreva kudyidzana, ndinoreva kuyanana, ndinoreva kuva pamwe chete. Hachisi chinhu chekuti vanhu tingangoita tega chete pachedu. Ufunge chinhu chinondifadza chaizvo muupenyu hwekunamata kuti ini somwana waMwari, Mwari vanonditendera chaizvo kuyanana navo. Chinhu chikuru chinokosha nhasi uno, uye ndinoda kuti uzive kuti muupenyu hwemunhu chinhu chinokosha kupfuura zvimwe zvose ndechekuti munhu ave nekuyanana naMwari. Hapana chimwe chinhu chingakosha kupfuura kuti iwe neni tive vanhu vanoyanana naMwari. Handiti chinhu chinofadzawo here? Ndinotenda kuti chero newe ndicho chinhu chaunodawo muupenyu. Ufunge chinhu chakanaka chaizvo, uye ndinotenda kuti chinosimbisa ukama hwemunhu naMwari sezvachinongoitawo pakati pedu. Pandima yechitatu mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chekutanga. Pandima 3 mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko 1 shoko roupenyu rinoti, izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo kuti nemiwo muyanane nesu. Kuyanana kwedu tinako naBaba nomwanakomana wake Jesu Kristu. Ndinofara chaizvo kuti Johane anopfuurira mberi achititaurira pamusoro pezvaakaona. Ndinotenda uchiri kuyeuka apo muchidzidzo chakapfuura ndaitaura pamusoro penyaya yekuti munhu anotaura chinhu chaakaona. Munhu anenge achitaura asingatyi nokuti anenge ane umbowo hwose. Uye ndaitaura ndichiti anonyanyotendwa zvaanotaura. Johane anotitaurira kuti vatendi tiyanane pachedu. Ufunga hazvibatsire kachinhu kuti isu titsvake chete kuyanana naMwari muupenyu hwedu kana isu pachedu tisati tagona kuyanana sevana vaMwari. Paya patinenge tichitsvaka kuyanana naMwari, ngatitsvakewo zvakare kuyanana pachedu sehama munashe, tichiratidzanawo kuti aiwa, kunyange pachedu isu sevana vaMwari tinodananawo uye tichiyanana. Handiti shoko raMwari rinotitsiura here kuti tingagoti tinoda Mwari watisingaoni seiko kana tichitadza kudanana isu pachedu tichiyananawo, kwete kungoreva nhema tichiti tinoyanana naMwari asi pachedu tisingayanani. Uye Johani anotaura chinhu chaakaona iye. Haana kungotaura chete chinhu chaasingazive, asi kuyanana uku chinhu Johani chaanoziva kuti chinoitika. Pana mashoko ake anondiratidza kuti iye anga achiyanana naMwari. Zvino Johani anotitaurira chinhu chiri nyore chekuti tiyanane isu pachedu sevana vaMwari. Ndinoda kuti ucherechedze zvekuti tinofanira zvekuyanana naMwari. Iwe semunhu pachako yananawo naMwari. Handiti uri mwana waMwari kaiwe? Zvino ini ndine mubvunzo kuti iye munhu naMwari vangayanane sei? Munhu sezvaari angayanane sei naMwari? Unoona uchiri papi paukama hwako naMwari? Unoona uchiri chinhu chinoitika here nai mudikani? Ndinotenda apo tinenge tichipfuurira mberi kuti Johane achatipawo mhinduro, uye achatipa nzira dzacho kuti munhu angayanane seiko naMwari vacho. Tichipfuurira mberi kudaro, Johane achatipa nzira nhatu idzo munhu angagona chinhu ichi muupenyu hwekunamata. Dzimwe nzira mbiri ndedzemunhu, uye handitendi kuti dzinoshanda. Ndinoda kuti uteererese apo ndinenge ndichidzidzisa. Zvichida ndipo pauchabata zvinhu zvacho, nokuti ndinoda kukurudzira kuteereresa. Cherechedza zvakanyanya. Ndinoda kukutaurirawo chinhu ichi, hama, kuti kana tichitaura kuyanana, tinenge tichitaura kugoverana zvinhu zvaKristu Jesu muupenyu hwedu. Asi chinhu chikuru tichigoverana kudaro ndechekuziva Jesu Kristu saIshe nemuponesi hweupenyu hwemunhu. Nhasi uno muupenyu hwedu vanhu tarasa zvachose zvinoreva kuyanana kwacho. Chimwe chinhu chandakaona chinonetsa ndechekuti icho vanhu vazhinji tinorarama chiKristu chepamuromo. Apa ndinoreva kuti nguva zhinji tinongoda chete kutaura pamusoro peumwe hunhu neumwe upenyu nemiromo yedu chete, asi kana kuri kurarama tichirarama zvinopesana nezvatinenge tichitaura. Tinotaura pamusoro perudo, asi rudo rwacho hapana. Tinotaura pamusoro pekunamata kwazvokwadi, asi kunamato kwacho kwazvokwadi pasina. Tichitaura zvomweya, asi pasina kurarama upenyu hwacho hwomweya. Johane aitaura kubva mune zvaakaona. Zvinoini pano ndiri kutaurawo kubva mune zvandakaonawo. Ndingafara chaizvo kana tikadzokera pamazuva ekutenda kwedu kwekutanga chaiwo, nokuti chechi yakare yaiti kana ichitaura chinhu ichi yaichitora sezvachiri chaizvo zvichibva pane zvavakanga vakaona. Ini ndinofunga kuti ndiko kwatinenge tichifanira kudzoka ikoko kana tichitaura chinhu ichi. Munhu anofunga chete kuti kana tichitaura kuyanana uku tinenge tichitaura nyaya yekudya chete. Mudikani, hachisi chinhu chakamboipa ufunge kuti vanhu muve chinhu ichi muchechi, kana kuti sevatendi muve vanhu vanoyanana. Zvakanaka chaizvo, asi chinhu chikuru chandinoda kukurudzirana newe ndechekuti apo patinenge takakomba tafura tichidya tichigovana, ngatigovanewo pamwe chete nomuviri washe. Ndinogaroshamisa vanhu vazhinji pandinotaura ndichiti ini, kazhinji kana ndichifunga pamusoro pechirayiro chashe, kana ndichifunga pamusoro petafura yache, kazhinji kacho ndinenge ndichifunga kuti zuva rimwe nerimwe pandinenge ndichidya, pandinogara pasi ndichinwa putugadzike ndichidya bota, pandinogara pasi ndichidya sadza, angave masikati kana manheru kana kudya mpunga kana kudya zvimwe zvinodyiwa kana matapiri, pese pandinenge ndichizviita ndakabatana nemhuri yangu kana kubatana nevamwe vanhu, chandinenge ndichiita ipapo ndechekuti ndinenge ndichiyanana naMwari, ndinenge nditori mukuyanana naMwari nevamwe vangu, ndinenge nditori pachirayiro chashe. Ndicho chinhu chikuru chinokosha pane zvinhu zvose. Ngatirege kungoungana chete tichingounganira kudya pasina Kristu Jesu. Kana tikadaro, haiwa, handiko kuyanana kwacho kunodzidziswa neshoko. Ndinoda kuti pakuyanana kwose mudikani, chinhu chikuru ndiJesu Kristu. Ndo vanounza kuyanana naMwari, ndo vanounza kubatana kwedu naMwari. Rega kutaura kuyanana kana pasina kugoverana hunhu waJesu Kristu, vanhu muchingodya chete. Kana pasina uMwari, hapana kuyanana. Zviri nani kuti mugozvitora semabiko, semafaro chete, sekungodya muchinakidzwa chete, nokuti kuyanana kwechokwadi ndiKristu Jesu pakati penyu. Muteereri, ndichapfuurira mberi nechitsauko chinozve muchidzidzo chinotevera. Shoko guru randinoda kukusiyira, shoko guru randisingadi kuti ukanganwe, shoko guru randinoda kuti ugare uchirangarira rive kwauri shoko roupenyu, nderekuti panofanira kuva nekuyanana pakati pako naMwari. Usati waita chimwe chinhu, usati wafunga pamusoro pechimwe chinhu, usati wakoshesa chimwe chinhu muupenyu hwako, koshesa kuyanana naMwari. Handizive kuti unoyananawo here nevamwe vanhu. Kona Mwari, zvicherechedze, pafunge.